Vakawanda vataura pamusangano wanhasi vati nyika ine bumbiro nemitemo inosimudzira madzimai asi hapana chido chekutevedza zviri mubumbiro iri. Gweta vachishanda nesangano reWomen's Coalition muzvare Mesi Jaravani vati bumbiro rine zvikamu zvakawanda zvinosungira kuti pave nekuenzana kwemikana pakati pevakadzi nevarume, asi izvi hazvisi kuitika nekuti hapana kuzvipira kubva pane vari pazvigaro.
Saka chiri tinotarisira isusu kuti tikwanise kutarisa nendango dzikure, tikwanise kurigadzirisa. Panoda kuva kune kuzvipira kunoitwa nehurumende, kuzvipira kunoitwa naivo vemapato akasiyana-siyana, kuzvipira kunoitwa mupublic sector, muprivate sector nemumabasa chaimo makasiyana, kuti pese panenge pachiitwa pane nzvimbo dzimwe dzinenge dzina kugadzwa vanhu vaone kuti panoitwa kuti madzimai nevarume vange vachinge vakamirirwa zvakafanira.
Vatiwo handi hurumende chete isiri kutevedza bumbiro vachiti dambudziko iri riri mudzisvondo, masangano akasiyana-siyana, makambani pamwe nemayunivhesiti. Vati sekuona kwavo paramende inofanira kudzika mutemo unotara zvirango zvekupa vanotadza kutevedza bumbiro nemitemo inoenzanisa mukana pakati pevakadzi nevarume.
Pange panodiwa mutemo unogadzirwa unenge wakamirira nyaya yegender parity, uchinatsokutaura masteps sekuti kana pachinge paitwa maappointments anenge asiri kukurudzira gender balance, chii chinoitika kumaappointments iwawo? Anonzi ari pamutemo here kana kuti anodeclarewa kuti haasi pamutemo? Vanhu vanogona kuita sei kana vachienda vachinoendawo kumatarenzi mhosva vachimhanya nenyaya yekuti aiwa paita maconstitutional rights atsikirirwa, zvinenge zvichizofambiswa sei? Izvozvo zvinogona kudetsera vanhu panyaya yekuti tione kuti gender balance ingatevedzerwa sei.
Mumwe wechidiki anorwira kodzero dzemadzimai zvakare achiita zvidzidzo zvemutemo muzvare Namatai Kwekweza vati hazvivashamisi kuti hapana kuzvipira pakuenzanisa mukana nokuti varume havadi kurasikirwa nemasimba.
Varume vane zvakawanda zvekurasikirwa nazvo nenye pakana tikaisa that balance to say it's a 50-50. Because men ndovanga vachienjoya mabenefits at the patriarchal system, ndovanga varo vari kupfugamirwa nekuombererwa nekuitirwa zvinhu. So you would realize kuti because there are more men who are in power, they are very reluctant kuti vaite sei vasiyewo vakadzi vachiwanawo that 50-50, because it means losing power.
Vati vakadzi nevarume vanofanira kushanda zvakasimba kuona kuti mikana yaenzaniswa sezvo kutadza kuita izvi kuri kutyora bumbiro remitemo yenyika.
So we have to put pressure, men included, women also, putting pressure kuti tiri kukumbirawo kuti zvatakanga takanyorerana pasi makatidedza kureferendum tikaenda takanosunga maZambia nemadhuku tikaswera tichitsva nezuva tichivhotera izvozvo zvatanga takawirirana zviya zviya, because that is the social contract kuti you must account to the people.
Mukuru wesangano reHelpline Zimbabwe iro rinoshandira kudunhu reMashonaland Central, amai Eunice Hove vaudza musangano uyu kuti kunyange hazvo bumbiro rakanaka chose panyaya yekusimudzira madzimai, bumbiro iri harizivikanwi kumaruwa.
Asi ndichitora inini semuenzaniso nekwandinoshanda kuMashonaland Central, unoona kuti madzimai aikoko haana ane nzara yeinformation. Wongu, there are provisions for them to better themselves, but the information is not cascaded to the grassroots, and that inhibits the balance for better for the women in rural areas.
Vatikana madzimai akaziva mutemo anokwanisa kurwira kodzero dzavo zvine simba. Musangano wanhasi waitwa senzira yekucherechedza kukosha kwemadzimai National Women's Month uko kunoitwa muna kurume gore rega rega. Musangano uyu waitwa pasi pedingindira rekuti #balanceforbetter uye wange wakarongwa neStudio 7 ichishanda nemedia center. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangudya.